Zvekutaura zvechokwadi, because vangaiteka a big process yekuprepare for my elections, yekudedzera election, yekuita mamobilization avari kuita ne 500,000 hazvikwanisike. Hurumende yakanga yatiyo ngapareleaswe mari kwasaita 8 million, asi tiri kuona pareleaswa 500,000. Ifigure inoratidza kuti minister of finance ari kutamba politics inoona weZimbabwe, ari kutrya kudhileya my elections kuti iwo weMDC havasi prepared. Vanhu vari kuteta maelections
vazvidzaipinda itinzwa
tinautenda. Vana veZimbabwe kunyanya veMDC vakatarisira shanduko, transformation. Shanduko iyoyo inouya kupfurikidza namaelections chete. Maelections achaita kuti vanhu vese veZimbabwe vanoda kuvhota vavhote. Nyaya yemavhotes yamaelections inyaya yakarwirwa hondo naana Tongogara, vana Jasons yapapa moyo naana Ndabaningisitole vaitaura kuti universal adult suffrage, road munhu wose akakodzera 18 and above akwanise kuvhota. Zvino ZANU-PF tazoibata kuti inyama isinganake, haina munyu. Nyama inonakiswa nomunyu chete. Vari kurambidza vana veZimbabwe kuregista kuvhota, vachivharira vanhu kuregista kuvhota nokuti vanotya kuzodyiwa zvachose chose pamasarudzo inotevera iyi. Takambovati idyei bichana, but ino tinoda kuvadya chose. Kune vana veZimbabwe vavakatumidza mazita anonzi totemless, vanzi maaliens. Takarwa constitutional agenda, iko zvino vari kudzoka kunovhota. Vanofanira kuregistwa kuvhota. Ivavo vanhu vari kurambidzwa kuvhota, vari kubhadhariswa $40 kuti ukwanise kuita regain citizenship yako. Ukazvitarisa ona kuti hazvina kusiyana naSmith. Smith aitarisa nyaya yekuti kana uri munhu mutema haufambi pamapavements, hauvhoti. Tarisawo nezvavakaita vezeki kuti ugona kuti haisi nyaya yemari. Mashonaland West ine maconstituency asingapfuuri 20, yakapiwa 100 mobile registration stations. Masvingo ine maconstituency 26, yakapiwa mamobile registration stations 43. Umbavha husingagoni kutaurika hunonyadzisa.
Vamazivisa, pindai tinzwe, pane chikiribidi here chiri kuitwa pakunyoresa vanhu?
Kuchikoro vanhu takadzidziswa kuti kana wabvunzwa mubvunzo, pinangana nemubvunzo. Mabvunza mubvunzo inoyo kuti zeki inokwanisa here kuita maprocedures ayo, basa rayo, on a budget of 500,000 iyanga yakapromiswa 8 million, iende tapindura mapinduro etaita tikati sabotage the MDC. Vari kutaura kuti parikuitwa masipana awa, isu hatizinzwisisi kuti vanhu vari kuti parikuitwa masipana kuti vanhu vanosokunga kuregista sei. Isu tiri kutoti kutoda vanhu vakawanda kuti vange vachiregista kuvhota, asi hazvi kugoneka ba. Iwo ma42 mobile units ari kutaurwa yekune imwe province mashoma, and ari kuita mashoma nekuti mari iri kuburiswa imari shoma. Bato rakaita kuti maaliens agumidzwe kunge achivhota for the first time since 1980 iZANU-PF. Takaenda isu tichigadzira bumbiro idzava mutemo, tisu takamira chambizi zvisingadiwe neMDC kuti maaliens anga achirekognizwa kuti anga achivhota. Iko zvino tiri kumhanyisa promotion seZANU-PF iri madifferent languages anorecognize even some of maaliens iyaya.
Vazvidzai, pindai tinzwe.
Tine dambudziko rokuti kana tisinganzwisisi maprocess aya zvinonetsa. Registrar General vakapiwa mari yakawanda zvikuru yokuti vaite registration. Ndovanhu kuregista vanhu. Zeki yanga ichifanirwa kubuda ichinotanga kuita nhangaruvazhe kundoudza vanhu kuti Registrar General wakuuya. Zvino hapana zviri kufamba. Iye nhasi mukuru wezeki abuda mumapepa umachiti vhiki yose tanga tichiregista vanhu, takwanisa kuregista 25,000 voga. Isu tinoziva kuti muno muZimbabwe mune vanhu more than 1.2 million vanyuwani vanoda kunoregista kuvhota vechidiki. More than 400,000 maaliens iwayaya akanzwa Mugabe matotemless. Vose ivava vanhu vanoda kuregista kuvhota, asi tatoona vanhu vachivhaira chose kuti taregista 25,000 muvhiki. Iyo process yakatarisirwa kuti ipere musi wa 19 May, ndo zvavari kutaura. Kureva kuti vakatarisirwa kuregista vanhu 50,000. It's a deliberate effort ye dictator to deny people right yavo, right yakarwirwa naana Chitepo.
Regai tidzoke kwamuri imi vamazivisa. Pane nyayawo yekuti madzimwe nyika dzekunze nemasangano akaita sana European Union vari kuti vanokwanisa kuti vape Zimbabwe mari dzekuti iite sarudzo. Munoona sei nyaya iyoyo?
Aiwa, kana tauzviona zvakakodzera kuti tinge tichifamba tichiguma-guma, aiwa, tinenge tichiziisa vanhu nguva yacho kana yakwana. Asi tinenge tisingadi kuti vanhu kana taenda kwavari tichitipewo rubatsiro, votipa maconditions emhepo, maconditions ekuda kutikolonize, maconditions ekuda kutudzaisa kuti ah tikakupai mari tichi chachi observe election yenyu atizofeta zvuma mari iyoyo, saka kuzoona United Nations kuti atitambe matambiro yayo